vakatoenda nezuro ende vanondoita misangano yavo nhasi tinovimba kuti kuda vachapedza mangwana nhasi kana mangwana.
Mungatiudza kuti ndivanaani chaivo vavari kusangana navo muongororo yavari kuitai?
Vachanoona members epolitbureau, central committee nemawar veteran nezviwako nezviwaka nezvipedro.
Munotarisira kuti vachaendesa gwaro reongororo yavo iri kupolitbureau riini?
Tinenge tichitarisira kuda pawednesday patinomita, ndo pavanenge vachiuya nenyaya yavo.
Pange painewo nyaya yekuti muHarare zvinhu zvanga zvisinawo kumira zvakanaka, vachaendawo here kuHarare? Zviri kufamba sei papapa?
Harare vakatopedza ka, vachaenda kuna mamwe mambanda kuita maprovinces ese. Tinenge tichitarisira kuti kuda vachagadzirisa kwese kwese.
Pange paine nyayawo yezviga kana kuti mitemo yekuti ndanani vanopinda musarudzo dzemaprimary elections dzebato, zvamira sei?
Hazvichagadzirwa. Tichavonga tichagadzirwa next week na tinenge tichimita sepolitbureau tichange tichigadzira mitemo yekuti tozvifambisa zvinhu sei.